This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi. Kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 2, 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 9540 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Makurukota ezveutano muSADC osangana svondo rinouya kuti azeye nyaya yechirwere cheEbola. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voenda kunogadzirisa nyaya dzebato ravo kuMatabeleland. ZANU-PF inoti yagadzirira sarudzo dzeWomen's League neYouth League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ezveutano munyika dziri mubatanidzwa weSADC ave kutarisirwa kusangana svondo rinouya kuti aite mubatira pamwe chuma chemuzukuru pakurwisa dambudziko rechirwere chekorera. Chirwere ichi chakatangira kuGuinea muna kurume ndokutanga kupararira kune dzimwe nyika dzakaita seLiberia, Sierra Leone neNigeria. Vanhu vanodarika mazana manomwe vaurayiwa nechirwere ichi icho chisina mushonga. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Dzimweni nyika dzakawakidzana nesu, Botswana, Zambia, Malawi nedzimwe dzakadaro South Africa, takati isusu ngatisanganei semaminista zveutano tiisirane musoro pamwe chete, toona kuti tingavharidzira sei chirwere ichi chirege kupinda mudzinyika dzatakawakidzana nadzo. Saka tichasangana semaminista of health toona kuti tingaite ripi zano kuti tirambe takangwarira panyaya yeEbola.
Musangano uyu uri korini?
Uri kuMusoshitatu.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare. Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kuMatabeleland uko vari kuita misangano yekusimbaradza bato ravo iro ratarisana neCongress muna Gumiguru. Kuti tinzwe zvizere tabata vanoronga mabasa muMDCT vaNelson Chamisa.
Munyika mese tapedza kuronga hwaro hwemabranches munzvimbo dzakasiyana siyana mumawadzi noma district. Saka mabranches edu zvaapera kudai takaaa nacho kuronga hwaro hwekugadzira maward structures pavhiki rinouya. Tapedzazve tochizogadzirisa madistrict vanhu vachiketwa vanodikwa neutungamiriri vanodikwa nevatsigiri vemusangano tozoenda kumaprovinsi tataenda kuutungamiriri hwedu kuti huchisarudzwa kupfuurira denga redu pamusoro chirubu chemusangano inova leadership yepanational executives inozoitwa kunational congress. Asi pari zvino nhasi uno tinotova muno muMatabeleland matupita musangano kulupako hwekuvandudza nekupa gwara kubva kuna president kubva kuutungamiriri kuti nezvipi zvatinotarisira semusangano. Chiri kunyanya kutifadza nechekuti musangano wedu wakambopotsa wada kurohwa nechamupupuri asi takazoona kuti hachisiya mupupuri kanga kari kamhepo kadiki.
Ko nesvondo munenge muri kupi?
Mangwana inova svondo tiri kudzika tiri kuramba tiri muno muMatabeleland asi tete ane chekuzasi kweMatabeleland kuMatabeleland South kuGwanda uko kwatiri kusangana zve nevatungamiri vemusangano kubva kumadistricts kumavarious wards nekumabranches. Ichi chiitiko chatanga tichiita nyika yose ndingati takatopedza mamwe maprovinsi ese.
Munyori anoronga mabasa muMDCT vaNelson Chamisa vari parunhare kuLupane. Mutauriri wezanupf varugare gumbo vanoti central committee yebato ravo ichasangana svondo rinouya kuti itambire mazita evakasarudzwa kuti vakwikwidze musarudzo dzewomen's league neyouth league mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo tikatanga nekuvabvunza nezvegadziriro yemisangano iyi
Hai wafanda zvikuru nokuti takabeya mayuzi takapedza takadosara macandidates yewomen's league takaitazve futi tikafumira marecommendation vachange vachiita maconferences avo vachishara vanhu vavo vanoda kuti vaende congress saka zvigadziriro zvecongress zvakanaka zvikuru
ko mazita evachakwikwidza aya achabuda riini manje kumayouth
vachabuda kana vaelectiwaka nokuti hatingaiti tisaiti taenda kucentral committee tichienda kucentral committee ndokuva vhiki rinouya wednesday kana taita kutiketa proof toanounsa mazita vanhu voziva kuti vanhu variko ndivanai
ko panyaya yemari yekuita misangano iyoyi inoda mari yakawanda magadzirira zvese here izvi
hai zviripo munoona munongoramba kuchengetedza zvinhu zvinova nebasa rose mari tinayo vakova tikaita congrete tisina mari
mutauriri wezarupf varugare gumbo vari parunare muharare Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Rumbidzai Dube avo vanoshandira sangano re Research and Advocacy Unit kuZimbabwe vari gweta. Pari zvino muzvare Dube vari muno muWashington umo vanga vari pachirongwa chevadiki cheyali asi vari kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo muno muWashington kunyangwe zvazvo vamwe vakadzokera kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Dube.
Ndinotenda maita enyu mande pamukana wokunge ndiri pasi.
Muzvare Dube mungatitsananguro kuti imi makawanikwa muchisara pakaenda vamwe kuZimbabwe muchange muchiitei panguva iyo muri muno muAmerica.
Ini ndichasara ndichishanda ne Criminal Services Department yekuOhio iyo inotarisa nyaya yehuman trafficking.
Zvakakosha sei kuti mudzidze zvidzidzwa izvozvi yekubiwa kana kutengeswa kwevanhu pasi pehuman trafficking. Zviriko here kuZimbabwe zvehuman trafficking izvi?
Zviriko asi kuti hazvisi kupiwa nzvimbo yazvinofanira kunge zvichipiwa. Vanhu vazhinji vanofunga kuti hakuna chinhu chakadaro. Vazhinji vanofunga kuti kana zviriko zvishoma asi chiripo ndechekuti maitikira azvo akavanzika. Saka kuti vanhu vatoziva zvinenge zvichitonetsa nekuti vanozviita havatodi kuti zvizivikanwe. Asi kuti human trafficking iyoyi inoitaitika pakuti pane vanhu vanototora vamwe vanhu vachivatengesa vachizviitira zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanotora nhengo dzemukati dzakafanana neitsvo nemoyo vonozvitengesa kumadhokotera vanoita atinoti maorgan transplant aya ekuti zvinonzi munhu mwoyo wake hauchashandi akuda umwe mwoyo. Saka kuti uitwe operation iyoyo kuiswa umwe mwoyo chinhu chinodhura. Saka vanhu ava vanobaya zvinhu izvozvi vanonozvitengesa nemari iri pamusoro vachiita mari nazvo. Kune vamwezve vanotengesa vana vadiki vasikana vachivaendesa vachiita kuti vamanikidzirwe kupinda muwanano nevanhu vavanenge vasingazivi yatinoti forced marriage. Kune vamwe vanotorawo vana vadiki vachivaendesa kunoita vasikana vemumba vasina chavanobhadharwa. Vamwe vanotorawo vanhu kubva muno muZimbabwe vachivaendesa kune dzimwe dzinyika vachivapa mapromise ekuti vachanowana mabasa anobhadhara zvakanaka kuti vasimudzire upenyu hwavo. Vasvika kwavari kuenda vonowana kuti basa riya hapana kana kuti basa riya riripo asi kuti mari havasi kupiwa. Kuti vachidzoka kuno zvochinetsa yatinoti forced labor. Poita vasikana vazhinji vanotorwa vachiendeswa kune dzimwe nyika vazhinji vanenge vachinzi vari kunowana mabasa ekushanda mumahotera vasvika ikoko vonosvikopinda muutapwa vachimanikidzirwa kurara nevarume pasina muripo zvinozokonzera kuti upenyu hwavo hupinde munjodzi. Saka idzi ndo dzine nzira dzatinoona dziri kuitika dambudziko iroro ratinotore human trafficking.
Tombodzokera zvedu pachirongwa chenyu cheyali. Mungati imi zvii zvamanyanyodzidza semunhukadzi uyezve tichitarisa nhaurwa yakataurwa namai Michelle Obama nemusi wechitatu pamusangano wokupedzisira.
Mai Obama vakataura zvinhu zvakawanda zvandakaona zvakanaka. Kukurudzira hurumende dzedu kuti dzikoshese kuendesa vana vechisikana kuchikoro kuti vawane mukana wokuwana dzidzo wakaenzerana nevakomana. Ichi chinhu chakakosha. Zvekare mai Obama vakataura nezvekuti zvakakosha kuti madzimai tisatsikirire mamwe madzimai. Tisave isu tinosimudzira zvinhu zvatinoita pachivanhu zvinoita kuti mumwe mudzimai agozherwe neupenyu hwake kana kuti adzoserwe kumashure. Tichitarisira vamwe pasi vakataurazve kuti zvakakosha kuti varume vange varipo vachitibatsira kuti tisimudzire munhu wechidzimai nekuti tinofanirwa kushanda tese semadzimai nevarume. Tinofanirwa kushanda tese tichisimudzirana tichipanana mikana yakaenzerana kuti nyika yedu ienderere mberi. Saka zvinhu zvavakataura izvozvi ini ndakawirirana nazvo zvikuru ende kurudziro yavakatipa iyoyi ndakaona iri kurudziro yakatikoshera.
Asi iwe semunhukadzi ari kubva kuZimbabwe uyezve achazowanikwa achidzokera kumusha, unoona zvichizoendeka here kuti zvakakurudzirwa namai Obama izvi zviwanikwe zvichiitika munyika?
Zviri kutoitika nekurudziro dziri kubva kune mamwe maorganization anoshanda nemadzimai. Tichine matambudziko muZimbabwe kusanganisira nenyaya idzodzi dzekubatwa kwemadzimai nekuonekwa kwemadzimai munyika yedu. Asi ndingati tiri kuita progress patakanga tiri kare, hapasiripo patichiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai muzvare Rumbidzai Dube, avo vanoshanda segweta musangano reResearch and Advocacy Unit kuZimbabwe, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tatenda nekuti matipa mukana iwoyo.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tapinda mukariba takasangana namukoma Innocent Shoa vanoitawo basa rekubata hove mudhamu rekariba. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Innocent.
Mazviita baba.
Mukoma Innocent, tinonzwa kuti mune dambudziko ramuri kutarisana naro mubasa renyu ramuri kuita rekubata hove mukariba. Mungatitsanangurira kuti nderipi dambudziko iroro?
Dambudziko ratiri kusangana naro changamire nderekuti iro mumvura umu makore atati tichisimboshanda makore adarika aya. Tanga tiri kushanda hedu zvakanaka nemadepartment ose atati tichishanda navo, veResearch, veParks pamwe chete nevekanzu. Saka iko zvino izvi takaintrodyuswa chimwe chirongwa chakauyawo neumwe murungu anonzi weMap. Handizivi kuti ari kuita nezvei but varongoti ane programu yaainayo antipoting. Maonero atiri kuita isusu pakatorwa mapuraza naiyewo anenge ane zvaakatorerwa mumvura umu nekuti ari kutaura achiti nokushanda kwandiri kuita nemwe mukapedzisira mabuda mumvura umu, handisi kuda kuona muchishanda mumvura umu.
Saka dambudziko renyu chairo hombe riri pane murungu uyu here kana kuti riri pane vamataura vehurumende nekanzura?
Dambudziko redu hatichazivi kuti riri pamurungu here kana kuti pane nokuti iye ari kushanda navo. Toona sokuti veParks vari kushandiswa naye kuti vagone kutivhiringidza mumvura nokuti maareas atinosimboshandira isusu patakapfegerwa neResearch kuti tishande tiripo, ivo vari kuuya vachitikatira mudhamu rekariba munoita mhepo yakawandisa zvokuti. Saka murungu uyu auya neprogiramu yekuti iyo haasi kuda kuona bhoti remafishamini richifamba mumvura. Plus vari kuti ivo hanzi maclients epaBoom Hills Hotel havatenderi kuti vaone mafishamen achifamba mumvura kana zuva rabuda. Saka hatisi kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsokuitika kuti muno muZimbabwe ndonzi handitenderwi kufamba muno muZimbabwe macho mumvura nemaclients vari kubva kunze.
Mati mamboitawo here musangano nevekanzuru kana mapurisa pamwe neveparks ivo?
vepasi tikaita musangano navo vanongoti tazvinzwa tichagadzirisa asi magadzirisiro acho havari kuita hatisi kuaona nokuti pavanotivo tiri kuzogadzirisa tinovaona vatouya neimwe mitemo mitsva inenge yakatotiomera chaizvo nekanzuro tikavaudza vanotivo tichazogara pasi magariro avanoita vanogara voga isusu vasina kutiudza saka vanongosunga mitemo inongoya yotiomera isusu
imiwo mune sangano here rinokumiriraiwo sevanoita basa rekubata hove
pari zvinochangamira hatitorina tiri kushayiwa kuti tinochemera kupi zvamatotibata kudai so matoita basa guru taakutopotawo tichitonzikwa nokuti vose vatatitarisa kuti vangatibatsira sevekanzuro ndovatee tichitoti ndo mai vedu hatisi kumboona kana zvavari kugona kutibatsira pazvino
imi muri kubvisawo here mitero inodiwa pakuita basa renyu iri
semazuva ano nemaomero azvakaita hazvitoiti kuti upinde mumvura usina kubvisa mutero ukangosanganikwa newe vanotokudhonza saka tiri kubvisa zvakasimba chaizvo
saka tichitarisa dambudziko iri munofunga kuti ringagadziriswa sei
isusu maonero atiri kuita tiri pagiraundi tinoonawo sokuti kana pakagona kuwanikwa vangatibatsira hazvitsvaki kuti vanhu vacho vanotibatsira vataure vari kumusoro kutine tichitotsvaga kuti vanouya vauye kuzotiona pagiraundi vatange vaona zviri kuitika nofunga ndo zvingatibatsira tamboitawo rombo rakanaka tafonera mp vakativo vari kumbotsvaga mafambiro avangaita kuti vauye kuti vazotiona kuti zvii zviri kuitika saka takangomirira hatisati taziva kuti chichabuda pazviri iye murungu wacho nevepaksi vacho nezuro pavakambotaura namp vacho vakaramba kutaura naye pafoni saka nhasi kuda pavanhuwa kuti nyaya yacho takaisa kuna mp hatina kuvaona minoti chii chiri kuitika kukwavari
tinonzwawo kuti mapurisa anga achikuti imubhadhare mari dzinoita ma$20 dzanga dziri dzeidzi
pakangoitikawo chirongwa chekuti kanzuro yakauya ichizoteresa mitero vakauya vakabatana pamwe chete nevehealth saka vekanzuro vaiti kana munhu akatera mutero wake vehealth voti ivo wanga uchishanda usina medical aid report tokubhadharisa faini ye$10 vezrp vanenge vakamirawo padhuze votobva vabata pemiti yacho iyo votiwo wanga uchiita zvinhu zvisiri pamutemo nokuti wanga usina medical aid report votibhadharisa ma$20 zvinhu zvacho zviri kungomukira mumakumbo changamire zvotonetsa kuti uzvitsanangure
saka remangwana renyu munoona rakaita sei nezvichemo zvamuri kutaura izvi
zvazviri kutongoreva changamire kana zvikaramba zvakadai so toona sokuti kuti vatibudire pachena kuti ibvai mukembi ndo zvinotongori zvakanaka rakatongotiomera chaizvo chaizvo
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vashova nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu
tatenda murambawo muchimbotinzwawo kuzhamba kwedu baba
manga makateerera kune mumwe wevanoita mabasa ekubata hove mudhamu rekariba vainnocent shova muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai muri mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga kandemiri iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo tichitarisa mitambo yepremier soccer league iriko mangwana Capes United ichange ichitamba nechicken inn kunational sports stadium na3 dzemasikati kuchitiwo buffaloes ichange ichitamba neshabani mine kusakubva highlanders ichange ichitamba nehow mine kubaba fields black rhinos ichatatsurana nedynamos kurimuka stadium kuchitiwo triangle united ichatamba nebantu rovers kugibo stadium sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare makurukota ezveutano musadak osangana svondo rinouya nemusi wechitatu kuti azeye nyaya yechirwere cheibhola mutungamiri wemdc tiva morgan tsvangirai vanoenda kumatebeleland kuenda kuedza kugadzirisa bato ravo zanupf inoti yagadzirira sarudzo dzewomen's league pamwe neyouth league tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina gibs dube
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, August 2nd.